kunoita kuri kuita magetsi kunongozadzikisa zviri kutaurwa nevanhu vakawanda kuti nyika yedu taitadza kuitonga. Nechikonzero chekuti mukatarisa Ariba South Power Station yane over tindiya kusvika 60 years yakomishinwa. Hurumende yedu haina chayakakwanisa kuita kuti iite kuti nyika ive nepower generation. Mune madhemu akawanda arimo munyika munomu asina basa raari kuita. Taifanira kuti by now ichi province inge iri kugenerate magetsi akaikwanira. Muchitaura Masvingo kunana Lake Mutirikwi, Manikaland kunana Osborne Dam. Ka hurumende yedu ihurumende isingatarise mangwana. Havanei nekuti veruzhinji vachaita sei. Saka idambudziko reutungamiri.
Vamukucha, ndimi mune ruzivo nenyaya dzezvimwe zvataurwa navamaguhu zviri kukurudzirwa kunzi pane mvura, pane zuva. Titaurirewo kuti dambudziko rekushayiwa kwemagetsi ringabatwa sei.
Dambudziko rekushayiwa kwemagetsi ichokwadi. Vanhu tine maonero atinoita kuti chingava chikonzero kana kuti the source cause yedambudziko riripo chii. Tine maonero atinoita, asi isu sevanoona nezvekubikwa kwemagetsi esola, divi redu ndingati rinonyanya kubata kuti hongu dambudziko zvaravapo tingaprovida sei solution. So sola iripo kuti izokwanisa kupa solution kana kuti minduro kudambudziko riripo rekushayikwa kwemagetsi. Ichokwadi tingakwanisa zvanga zvichitaurwa nevakuru vamaguhu kuti tine maprovince, almost every province tine capacity yekugenerata magetsi kubudikidza nehydro generation. Asi izvozvo izidiwo rinoda kuti ritariswe neivo vanokwanisa kuona kuti tashandisa here masimba emvura kuti tibike. Asi isu tichitarisa kusaidi rezvesola tiri kuti hongu tiripo kuzopa solution kana kuti minduro padambudziko ratiinaro iri.
Vamaguhu, nezuro musi wechitatu gurukota rezvemhando dzemoto vaundenge vakakurudzirawo kuti nyika ishandise masimba ezuva, iyo solar energy. Munoona riri danho rakasununguka here rokuti munhu wese anokwanisa kuti zvapaita dambudziko tochipinda musola imomo?
Isolution yakanaka, asi dambudziko randinaro nehurumende yeZimbabwe, vanhu vanoramba vachiroka havambofi vakazomuka kuti zviroto izvozvo zviitike. Mukaverenga mapepanhau yedu, especially muchiverenga Herald, mastori akawanda anobuda muHerald ndeyekuti hurumende ine hurongwa hwekuzo. Hurumende iri kuda kuparura hurongwa hwekuzo. Hapana pamunonzwa kuti hurumende yaiati. Saka nyaya yesola mukatarisa dzimwe nyika, especially dzisitorina zuva rakanyanya, vazhinji vavo vari kugenerata power kuburikidza nesola. Kunyange muno muAfrica, mukoma vari kutaura zita rabva randibuda, varipo kuti vamukusta vari kubatsira kuti tine ruzivo rwuripo. Mubvunzo ndewekuti hurumende iri kushandisa sei ruzivo rwakatekeshera munyika munomu. Mune maprivate companies vane ruzivo rwesola, asi tinomirira taita crisis sainoni.
Vamukucha, hurumende iri kukurudzira kuti pashandiswe simba rezuva kana solar energy. Chinhu chokuti munhu wese ari kushupika nekushayikwa kwemagetsi anokwanisa kunge achiwana here?
Ndinofara nedanho ratorwa nehurumende nekuti zvinoreva kuti kana vakurudzira kwatiri inyaya yatinogamuchira, nekuti inotisimudzira kana kuti inotipromota nekumwe kutaura kuti bhizinesi redu ringe rakashambidzika. Asi tochinotarisa manje pane kune rimwe divi racho, kuti takatarisa kuhurumende tinenge takatarisirawo matanho anotibatsira isu sevanoprovider equipment kana kuti semasuppliers esolar equipment, tinge tichikwanisa kuti tiprovide service nemaproducts edu nyore.